Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kukadzi 25 2020 makateerera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe zvamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemazino Munangagwa nevaembo vegurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vozorwawo madhaka panyaya yemari inonzi haina kufambiswa zvakanaka neGrain Millers Association of Zimbabwe.
Zvakangonaka kuti munhu azive kuti uyu munhu anobva kuZimbabwe chibudikidza nezvanenge akapfeka. Notika zvinhu zvinokataisa takaita pagungano rekuti takasangana dzimwe nyika dzakawanda. Zvonzi vanhu vapfeke zvekunyika kwavo, tofika zvekuNigeria.
Zimbabwe yotangazve humwe urongwa hwekutsvaka chipfeko chenyika kana kuti national dress, vamwe vachiti kupedza nguva nyika yakatarisana nenzara. Mutungamiri wenyika vaemazino Munangagwa voparura zviri pamutemo musangano weAfrica Regional Forum on Sustainable Development Victoria Falls. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Paita maonero akasiyana pamusoro pekuti munyika muve nechipfeko chenyika here kana kuti kwete national dress vamwe vachiti kupedza nguva nyika yakatarisana nenzara. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachipa pfungwa dzavo nhasi muchinhoi panyaya iyi mumwe mugari wemuguta iri vaDaniel Kokero vati zvakanaka kuti pave nechipfeko ichi vachiti jira racho rinofanirwa rive nemifananidzo izviwanikwa zviri munyika kwete mavara emureza wenyika chete.
The Great Zimbabwe, we have Victoria Falls, we have Cairns, we have Kariba Dam, we have all these things. Why can't we incorporate those things into our national dress? Iri kutiratidza zvinhu zvose zvakazara munyika yedu yeZimbabwe. That only focusing on the national flag.
Izvi zvatsigirwa nemudzidzisi wepachikoro chikuru cheChinoi University of Technology kana kuti CUT Dr. Verit Muzenda, avo vati vanhu vemunyika vanofanirwa kuzivikanwa nemapfekero avo. Dr. Muzenda vanoti pakubuda nechipfeko chenyika hapafanirwe kuitwa zvematongerwo enyika.
Munoziva kuti senyika zvakangonaka kuti munhu azive kuti uyu munhu anobva kuZimbabwe chibudikidza nezvanenge akapfeka. Notika zvinhu zvinokataisa takaita pagungano rekuti takasangana dzimwe nyika dzakawanda. Zvonzi vanhu vapfeke zvekunyika kwavo. Tinofika zvekuNigeria.
Mumwe apinda murusangano wanhasi vafarai chikore vanoti urongwa huri kuitwa hwekubuda nechipfeko chenyika hauna kunaka sezvo huri kusiya vechidiki kunze.
Kana zvikwanisa kuitika simbo yacho iri pasiuki inogona kuonekera zvina iri kutaungira 20 age yatovepo vechidiki vanoshaya kana vana vangu vanoda kuzoi vanotaura metiri vachekutaka kuendera nguva tatona vari muno muchachevha ndozvekuendera nenguva dai machira akadai kuitika mumazambia zambia atau ndiyo vanhu vakuru apa nokuti 60% ndeye vanhu vadiki vanongoona vanhu varegista kuitika vakuitawo masempo ngavagara vatingoda tinogona kuatrakta vanhu madesigner chacho bhozi kupa munhu adesigne madesigners vacho vechidiki vacho vari kutadza 60% ndive vavechidiki vanga vatadza kuburitsa dizaini yavari kudaro.
Asi vaPeter Ngurima vanoti zviri kuitwa nevakuru muhurumende hazvina musoro sezvo vari kufunga zvekupfeka asi vanhu vasina hupfu nemafuta edzimotokari.
Handione pane bundutso rokuti kana chibvumirano chekuti tinge tichimhanyisana nekuti national dressing. National dressing hunge munhu hunge makaguti kasaigwa zvine zvinyika ine madisasta akadii nzara irimo uno munyika. Shiwo hamuna, kupfa hamuna, mukufunga zvokupfeka. hazvione zvichibuda.
Mukuru webazi rezvemadzimai nemabhizinisi madiki neari pakati nepakati kana kuti Women Affairs Community Small and Medium Enterprise Development mudunhu reMatonal and West vaPatrick Rangwani vati mushure meungururu mumatunhu ose kuchaitwa makwikwi ekutsvaka chitseko chenyika musi wa10 kurume usati wasvika.
Takuti zvishuviro zvaburiswa nevanhu vanofanira kunge tine chipfeko chenyika chinotiburitsira tigadze nemaraumiro edu kuti tiva nani. Saka paitwa izvozvo ndopakanzi zvokuti tiite izvi kuti tiende nevanhu tisina chatakabata hazvigoneke. Ndokubva pano tsvagwa munhu akabatsira izvo pange paine machira atauya nawo ezimasembozi azoserwa kuvakurudurwa vanoona vavati zvakanaka tadita zvoona asi machira aya tatoda nechokuti chiendai muvanhu munozwa kuti vanhu vanotidii.
Patabvunza varangwani kuti sei hurumende yafunga kuita zvekutsvaka chipfeko chenyika nhasi mushure memakore akawanda nyika yawana kuzvitonga kuzere, varangwani vati pfungwa iyi yagara irimo munyika nekudaro vazofunga zvekuizadzikisa chete.
Nyaya yenational dress chinhu chakagara chichitaurwa. And this is not an issue about the ministry, it's the ministry itself.
Musangano wanhasi wapindwa nevanhu vanodarika zana uye vazhinji vavo vati vanoda kupiwa nguva yekudzamisa pfungwa dzavo kwete kumhanyiswa mhanyiswa sezviri kuitwa. Varangwani vanoti chipfeko chenyika chinofanirwa kunge chavepo musi wa18 kubvumbi panopembererwa zuva rekuwana kuzvitonga kuzere. Nyaya yechipfeko chenyika iyi yakambozeiwa mugore ra2005 asi ikambosendekwa parutivi asi gore rapera mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa vakabva vaimutsiridzazve. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Sangano reGrain Millers Association of Zimbabwe nhasi razivisa paramende kuti rakabatsira Grain Marketing Board nemari yekugadzirisa matura ayo mushure mekunge rakumbirwa kuita izvi nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa panguva yavaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika, zvakare vari sachigaro wedare remakurukota aiona nezvekuti nyika yawana chikafu chakakwana kana kuti food security pachirungu. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Question, and I hope I won't be interrupted.
What do you mean interrupted?
You are interjecting me.
How am I interjecting you?
So please, may I answer here?
No, you are the one saying we interrupt you. How will interrupt
you? Yeah, you do, because you told me I should answer you. You
I'm
wrong.
Not asking you out. So, just simple.
Okay, all right, simple. That's fine. Simple. 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 For progress.
Avo ndisachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekurima vajustice mayor wajajena vachikandirana makobvu nematete nasachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara. Vamusarara nhasi vaudza komiti yeparamende inoona nezvekurima kuti vakapa kambani yehurumende yeGrain Marketing Board mari yekugadzirisa matura ayo muna 2016 mushure mekunge vakumbirwa kuita izvi nava Emerson Mnangagwa. Vachipa humbo kukomiti yezvekurima maererano nekugadzirwa kwematura eGMB pamwe nekutengwa kwegorosi kubva kunze kwenyika, vamusarara vati muna 2016 vakaudzwa navamunangagwa kuti chirongwa checommand agriculture chaizobudisa goro rakanaka. Nekudaro vaida kuti GMB gadzirise matura ayo uye vaida kuti sangano ravo ribatsire panyaya iyi. Vati mushure mekutaura navamunangagwa vakazoita mumusangano nevaive gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa, apo vakazoita chibvumirano chekubatsira GMB nemamiriyoni mapfumbamwe emadhora ekuAmerica. Vati vakabvumirana kuti hurumende yaizobhadhara mari iyi nekutengesera sangano rayo chibage nemutengo uri pasi, izvo zvinove zvakazoitika.
The then chairperson of the Cabinet Committee on Food Security and the vice president then, now His Excellency the President, approached the milling industry and said that...
Vamunangagwa vakatiudza kuti paitarisirwa guru sezvo Command Agriculture yainge yabudirira, asi vakati matura eGMB ainge asina kumira zvakanaka. Nokudaro vaida kutibetsera pakugadzirisa sezvo hurumende yaive isina mari. Mushure maizvozvo takazosangana negurukota rezvemari panguva iyoyo vaPatrick Chinamasa, ndokubva tagadzira chibvumirano chokubatsira GMB.
GMB yaramba kuti yakawana mari kubva kuGMAS. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muGMB vaClemens Kuta vati GMB yakagadzirisa matura ayo nemari yaitengwa chibage nenhengo dzeGMAS.
We never got a loan from GMAS for two reasons.
Hatina kumbowana loan kubwa kuchimaz. Nekuda kukuti mtemo Public Finance Management Act, uno tinofanira kupiwa mvumo yekukwereta uye isu hatina kutombotsvaka mvumo yekuita izvi.
Panyaya yekuti bazi rezvemari raiziva nezvekubatsirwa kwakaitwa GMB neGMAS, vaudya jena vati paramende yakanyorera kugurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, avo vakataura kuti havana umbo hweizvi. Komiti yavaudya jena yatiri kuendera mberi nekuongorora nyaya iyi uye inoda kuti GMAS iendese kuparamende magwaro aya akaita sechibvumirano chekubatsira GMB nebazi rezvemari nezvimwe zvingabatsire komiti panyaya iyi. Mune imwewo nyaya, komiti yavaudya jena yange ichida kuziva kuti GMAS yakashandisa sei mamiriyoni makumi maviri nemanomwe emadhora ekuamerica ayakapiwa nereserve bank of Zimbabwe. Vamusarara vati mari iyi yakashandiswa kutenga gorosi kunze kwenyika. Vati mari iyi haina kupiwa kuGMAS asi kuti yakapiwa kukambani yeHobart, iyo inove kambani yaiunza gorosi munyika. Asi vaudya jena vati komiti yavo haina kugutsikana nezvataurwa navamusarara, uye vakati kuferefetwa kwakaitwa neparamende kumakambani akaita seZimbabwe Revenue Authority kwakaratidza kuti GMAS haina kutombotenga gorosi kubva kunze kwenyika asi kuti zvakaitwawo neimwe kambani yeDroski. Vamusarara vabvuma kuti Droski kambani yavo, uye vaudya jena vati komiti yavo iri kuenderera mberi nekuongorora kuti sei Droski iri iyo yakatenga gorosi kubva kunze kwenyika ichishandisa mari yainge yapiwa GMAS. Mangwana chaiko, komiti yavaudya jena iri kushanyira makambani avamusarara anoti Droski neAlpha Grain, apo iri kuenderera mberi nekuongorora nyaya yayo. Vaudya jena varatidza kusafara vamusarara pamwe nevashandi veGMAS vaitaura kumapepanhau nezveongororo iyi, uye vati kana zvikaitika zvekare vachatongwa nenyaya yekuzvidza dare.
This is from Ishin press statements. The issue of then going out and issue interviews about this committee.
Siyana ine nyaya yekutaura kumapepanhau nezvenyaya iyi nekuti hamusi nhengo dzekomiti ino. Kana mune zvamunoda nyorerai kuna Clerk of Parliament kwete kutaura manyepo kunyika yese.
Vamusarara avo vauya negweta ravo varambidzwa kushandisa gweta ravo, uye vamutauri wesangano reGMAS vagarika ichaunza avo vange vatora mhiko yekuti vapewo umbowo vadzingwa mudare vachinzi vange vave kukanganisa komiti iyi. Vachaunza vayambirwawo kuti vacharangwa kana vakaramba vachitaura pamusoro penyaya iyi. Ongororo iyi iri kuenderera mberi, uye vamusarara pamwe nedzimwe nhengo dzeGMAS vanzi vachakokwa zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zveLive Talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaparura zviri pamutemo musangano weAfrica Regional Forum on Sustainable Development of Victoria Falls, vachiti Zimbabwe yakagadzirira kuzadzikisa zviga zvekusimudzira upenyu hwevanhu zvakatarwa neUnited Nations kana kuti Sustainable Development Goals. Mutevedzeri wemunyori mukuru weUnited Nations amai Amina Mohamed avakapinda munyika nemugovera kumusangano uyu vabuda munyika nhasi. Musangano uyu uri kukokerwa nesangano reEconomic Commission for Africa rakabatana neAfrican Union Commission, African Development Bank pamwe neUnited Nations pasi pedingindira rinoti 2020-2030, a decade to deliver a transformed and prosperous Africa through the 2030 Agenda and Agenda 2063. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Mike Hove weStudio 7 abata vaNikros Kanjengwa, mumwe wevechidiki vari kupinda mumusangano uyu.
urongwa we6 African Regional Forum on Sustainable Development urongwa chakanaka shukuru mangatarisa dinjera racho muchaona kuti mune hwaro hwakanaka hwekuti kutanga gore ya 2020 kusvika gore ya 2030 nyika dzose dzemuAfrica pasi rose rine basa kuona kuti tazadzisa nyaya dzekushandura upfumi hwenyika inonzi muchirungu economic transformation zvakare nenyaya yesocial transformation danu iri rakanaka nokuti rine hwaro hunova hurumende yezimbabwe yagara iri kutofamba nahwo kare kubudiza nyaya yekuti vision 2030 naizvozvo chirongwa ichi chiri kuzadzisa basa ragara riri kuitwa nehurumende uye tinangana nechidiki zvakatinakira zvikuru nokuti mukatarisa agenda 2063 iri kutarisa chinangwa cheafrica kuti africa ingabude sei matambudziko ayo nenzira dzinokwanisa kuimplementwa inini african way chireva kuti nyaya dzemabasa kumayouth nyaya dzevalue addition nyaya dzekuti africa ikwanisewo kuisa maexports naizvozvo urongwa uhwu hwakatinakira senyika hwakatinakira seregion hwakatinakira secontinent
tambonzwawo mumwe wechidiki anga achitaura kuchirongwa ichinhasi vankosi natinyati vachinyatsokurudzira vakuru vehurumende yezimbabwe uyezve vari mumasangano akafanana naunited nations naafrican union kuti pavanopedza chirongwa ichi vachidzokera kumaofisi avoko kana vaakuita yatingati nechirungu implementation vanofanira kukurukura nevechidiki vachivabvunza kuti ndizvo zvamuri kuda here uyezve zvinokubatsirai imi mazvitambirawo seizvo
idanho rakanaka zvikuru nokuti the young people are the future vechidiki ndovane matambudziko akawanda ari kutangana nayo mayouth edu mazhinji vane ruzivo rwakanyanya asi vari kukwanisa kuenda kunoshandira dzimwe nyika munana europe naizvozvo takakwanisa kugadzira environment iri favorable kwavari zvakatina
vakajengo taona mutungamiriro wenyika vaemarson munangagwa vachivhura musangano uyu pane zvavataura here zvamungati zvakufadzai
sevechidiki ndanyanya kufara kuti mutungamiriri wedu wenyika wazvipa nguva akazvipira kuzosangana nedzimwe nyika uye kupomukana kuti nyika yedu igamuchire dzimwe nyika dzose muno naizvozvo mukatarisa maexhibitions ndaona ari kuitika kuno kuvictoria falls ari kuratidza kuti nyika yedu iri mugwara
mumwe wechidiki ari kuvictoria falls vanicross kanjengwa vari parunhare namike hove westudio 7 tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mumwe mukuru munyaya dzezvirwere zvinotapuriranwa muiraq vairaj harichi vanonzi vakabatwa nechirwere checoronavirus kunze kwechina irani ndiyo inonzi yabatwawo zvakanyanya nedambudziko iri vanhu gumi nevashanu vakashaya munyika iyi uye vamwe makumi mapfumbamwe vakatapurirwa chirwere ichi united arab emirates nhasi yarambidzawo ndege dzose dziri kubva kuiran kupinda munyika iyi mutungamiri weamerica vadonald trump vanoti vari kuedza kunyorerana chibvumirano chekutengeserana nemutungamiri wehurumende yeindia vanarendra modi vatrump vachiti vari kuita nhaurirano vari kutarisirwa kunge vasvika padanho repamusorosoro vanhu vanomwe vari kukwikwidzana musarudzo yemutungamiri wenyika kudivi revanopikisa remadhemokrats muamerica vachange vachiita gaka vanhasi kusouth carolina vari kutungamira pari zvino ndisenator bernie sanders asi vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vajoe biden ndo vari kutarisirwa kukunda musarudzo dzekusouth carolina anokunda musarudzo idzi ndiye achakwikwidzana nemutungamiri wenyika vari kudivi remarepublicans vadonald trump dambudziko rekushayikwa kwehupfu munyika rinonzi nevamwe rinenge ratodzika midzi panguva iyo paine kunakurirana nyoka mhenyu pakati pehurumende nevanogaya upfu avo vari kunzi vari kunzvengesa upfu hwerolamil uhwo hunenge hwakabhadharirwa kare chidimbu chemari nehurumende kana kuti subsidi vachiendesa kumisika mitema vanogaya upfu vari kupomerwawo mhosva yekuwanza upfu hwengwerewere uhwo hunodhura pane kuti vange vachigaya hunokwanisa kutengwa nevanhu vose hwerolamil ruzhinji rwevanhu munyika rwave kuswera ruchifudza zvitoro zvinotengesa upfu pachinzvimbo chokunge ruchiita zvinopa pundutso kumhuri dzavo pamwe nenyika Mumu askwera akagarira upfu ndamai Rufaro Chakanyuka vekuGreendale muHarare avanoti vazouwana asi uchitengeswa nemadhora zana nemakumi mashanu pamakirogiramu gumi pane mutengo wakatarwa nehurumende wemadhora makumi manomwe pamakirogiramu gumi.
Kwedu kumashop nhasi ndauona kuGreendale uchidya $150 RPGS KG Rolame. Pamwe chete tatiche chakatike ushaya taigonangosiko kana asi zvakaita kunana kamupinza kuchindiwauya but munogona wanika nevandana 15 chiva zvangopera zvakadai.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti dambudziko rekushayikwa kweupfu riri kukonzerwa nekusarongeka kwechirongwa chehurumende chekutsigira vanogaya upfu nemari kuitira kuti vagoutengesa nemari iri pasi.
Ndofunga marongerwo akaita subsidy ndoakonzera kuti zvinetse nekuti takaona vhikira pera kune kunakurirana nyoka mhenyu zvichinzi vamwe vari kuendesa upfu kuti RC iko zvino vaakutiwo havana mota dzekutakura upfu vagayo vachona. Saka tichanyatsokunzwisisa kuti dambudziko riri papa asi maonero angu kusarongeka kwesubsidy yehurumende.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF vagadzira chirumhanzu vanoti chanyanya kukonzera dambudziko rekushayikwa kweupfu munyika inyaya yehuori uwo vanoti hwatekeshera.
Dambudziko ratinaro munyika muno ndomokuti tine huori hwanyanyisa kuchekepera zvinosvika kumaindastri especially kune vava vanodini vanogaya upfu. Youfind thati muno muzimbabwe hupfu hunonyanya kudyiwa irolami asi yezvino tine zvitoro zvazara nesuper refined milimili vanangorembere vedu vaya vakudhara vaya nao unozoshaya kuti hupfu ihwohwo kuti huzosvika ikoko kuna nangwere were ikokoko chii chinenge chida kumboachivhiwa.
Vachirumhanzu vanoti veruzhinji munyika vari kutarisira kuti hurumende ichakasika kutora matanho ekuparadza midzi yehuori iyi isati yasunga nekusvina nyika yose.
Anongova magames anotambwa navanhu ivava zvekutoti hurumende vanhu vakawanda vanototi yatononoka kutema tema makambani dzeavanohori vavo hapana chiripo but huhori chete chete.
Mukupera kwesvondo mapurisa anonzi akapindawo mumabhizimusi evanogaya upfu uko anonzi akawana upfu unosvika matani zviuru zvishanu wakanga wakachengetedzwa unofungidzirwa kuti waida kuendeswa pamisika mitema. Asi mutauriri wesangano revanogaya upfu reGrain Millers Association of Zimbabwe vagarikai Chaunza vakaudza bepa nhau reHerald neZuro kuti hapana chinoshamisa kuti vanogaya upfu vawanikwe vaine upfu sezvo riri iro basa ravo. Vachaunza vakatiwo vamwe vanogaya upfu vari kuita dambudziko rekushayikwa chekutakurisa upfu kuti vange vachihuendesa kune vanotenga. Sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vanotiwo sangano ravo riri kupinza chibage munyika kubva munyika dzakaita seMexico, Brazil neThailand uye Uganda yakaziisawo kuti ichatengesera Zimbabwe chibage.
Gurukota rezvekurima rakatsanangura kuti uwandu hwechibage munyika wadzikira. Saka isu semakambani tiri mishishi kuchiunza chekutanga chiri kubva kuSouth Africa icho chakatotanga kutosvika chichiri chishoma uyezve tine zvikepe zvataronga zvisingange zvichisvika kupera kwemwedzi wamachi zvichienda mberi. Izvi zvatiri kuita izvi zviri kututsira pabasa rehurumende iyo yagara zvakare ikunda chibage.
Asi vakuchera vanoti panotoda kuti pagadziriswe mitemo yemunyika kuitira kuti zvinhu zvakaita sehupfu zvisashayikwa.
Chikuru chaicho chaicho chinofanira kuitwa kugadziriswa kwemitemo nemapolisi dzenyika kuitira kuti tisaite matambudziko akaita seatinawo aya kuti zvinhu zvakaita sehupfu zvinoshayikwa munyika.
Kusvika matambudziko ose kusanganisira huori zvagadziriswa vakawanda vanoti dambudziko rekushayikwa kwehupfu munyika recharamba riripo kunyange nyika yakapinza chibage chakawanda zvakadii kubva kunze nekuti pane vanenge vachiwana cheuviri kubva mukutengeswa kwehupfu pamisika mitema pamwe nekuita zvehuori. Vaimbova mutungamiri wenyika yeEgypt vaHosni Mubarak vanonzi vashaya nhasi vave nemakore makumi mapfumbamwe nerimwe kuberekwa. VaMubarak vakatungamira nyika iyi kwemakore makumi matatu vasati vabviswa pachigaro muna 2011 mushure mekunge vanhu varatidzira zvakasimba kwemazuva gumi nemasere. vakatanga vari mumauto emuchadenga vasati vatungamira mauto aya vachizoita mutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika. Vamubharaki vakazoitwa mutevedzeri wevaive mutungamiri wenyika iyi vaAnwar Sadat muna 1975. Vakatanga kutungamira nyika muna 1981 mushure mekunge vanopfurikidza mwero vechiislamist vauraya vaSadat. Muna 2012 vamubharaki vakatongwa ndokutongerwa kugara muJericho upenyu hwavo hwose mushure mekubatwa nemhosva yekuponda vanhu vairatidzira, asi vakazonzi nedare repamusoro havana mhosva. Muna 2015 vakabatwazve neimwe mhosva yeuori vakanzi vagare muJericho kwemakore matatu asi vakazosunungurwa muna 2017. Vamubharaki vaidyidzanawo zvakanyanya nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ava vaiwanzoenda kuEgypt murwendo rwekuenda kumisangano yeUnited Nations kuNew York. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka Wando Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro-soro paJohannesburg University kuSouth Africa, Dr. Pedzisai Ruhanya.
Vamubharaki vacho vakatanga kutonga munana 1931 apo vakatora matenda, asi utongi hwavo kuti vaishandisa utongi hweuzvanyiriro. Vanga vasingabvumiri utongi hweguta ruzhinji, vanga vasingabvumiri multiparty democracy zvekubudiswa mupawa nerecognition yakaitwa kuichi ichizopindurwawo nemauto achizosungwa. Saka hapana chikuru chatingati tingayemura utongi hwavo.
Vaimboita sokuwirira navo neZimbabwe, ukama hwavo navamugabe hwaya hwakamira sei?
Hwanga huri ukama kahwoudividoka ivo vamugabe vakadzingwa sei? Kudzingwa kwakati vamubharaki ndo vakatanga kudzingwa vamugabe vachizodzingwa 2013. Asi vakangodzingwa nenzira dzakafanana nokuti vaishandisa mauto vachidzvanyirira vanhu, vachishandisa mauto kuponda nokuuraya vanhu zvaingeitwa navamugabe ende zvichiitwa futi nehurumende yadzisa vamugabe. Akupinda kwavo vakangoendawo sokuuya kwavakaita, sokutonga kwavaiita, vachishandisa mupindo vachitunga vanhu vachibvata mapolisa pati. Saka na uchinge uri mutungamiri wenyika unofanira kuita zvakanaka kuti vanhu paunosiyawo simba vanhu vakucherechedze. MuEgypt vachoma chaizvo vari kutema kuti vamubharaki vaenda nokuti ndovakonzera zvese zvenikuti mauto agopinda achitonga Egypt utongo hwavo mubharaki.
Vacharangarirwa sei muAfrica uye chimiro chavo mune zvematongerwo enyika muAfrica changa chakadini?
Chimiro chavamubharaki muEgypt hatina mira zvakanaka, vakatoia nevanhu. Chimiro chavamugabe chokuti vakatukita muno hatina mira zvakanaka, vakadzuka nevanhu orodo vakadzuka nemauto akuotedzera kutonga kwavamugabe. Saka chimiro chomutungamiri chinobva muvanhu vake kuti vanhu vacho vanokuremekedza zvakachii. Tarira kana muSouth Africa vana manzira vanoremekedzwa, Oliver Tambo vanoremekedzwa nezvavakaitira South Africa kuti vanoudza independence, vaudza independence vekutonga 4 years, vatonga 4 years vekuti ina hamudadini pandaindabva papaanoda kutira chaubik mbepo otobvawo otira zuma zumaobva otira Ramaphosa. Zvichingodaro zvinopa ruremekedzo nekuti zvinopa stability munyika, ikonomi yenyika ichifamba zvakanaka.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro-soro paJohannesburg University muSouth Africa, Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunare muHarare natanonoka Wando Studio 7.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, tinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheDconnection nhasi manheru paFacebook papeji redu reVOA Shona. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano weAfrica Regional Forum on Sustainable Development uyo uri kuitwa kuVictoria Falls. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Mhuri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa dzeConnection muineni Mike Hove nhasi manheru na 8 PM.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevaimbo vegurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vozorwawo madhaka panyaya yemari inonzi haina kufambiswa zvakanaka neGrain Millers Association of Zimbabwe. Zimbabwe yotangazve umwe urongwa hwekutsvaka chipfeko chenyika kana kuti national dress, vamwe vachiti kupedza nguva nyika yakatarisana nenzara. Tabatasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Standekile Musanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.